Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 18 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya yemhirizhonga inyaya isingatenderwe pamagwaro esadhe kana kuti masadhe guidelines anogavhana nyaya dzemasarudzo.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rakamirira mhinduro kubva kuSouthern African Development Community pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa nebato reZANU-PF pamisangano yaro.
Tachifirawo zvakare kuti Jake Ingenjewo mastakeholders pamalevels akasiyana. Maitiche dzatarisika so far ndeyekumaprovinces, asi dai zvaiita Jake yakwanisa kuingenjewa mastakeholders at national level.
Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network rinoti harisi kufara nemashandiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission.
Panongoda kuwanikwa support chete, kuwanikwa support yakanaka, tinoenda mberi zvinhu zvakanaka. Vana vane maideas, vane pfungwa dzekukwanisa kuita zvinhu zvacho, pangodiwa support chete kuti zvinhu zvikwanise kuendeka.
Vadzidzi veZimbabwe vanotora mukombe wezvidzidzo zverobotics kumakwikwi akaitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafa nobata chigaro chemutauriri weCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakamirira mhinduro kubva kusangano reSouthern African Development Community zvichitevera chichemo charakasvitsa kusangano iri maererano neuwandu hwenyaya dzekurohwa kwenhengo dzevatsigiri vavo nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF. Nemusi wesvondo nhengo dzeCCC kusanganisa vamiriri vaviri vebato iri muparamende dzakamhanyiswa kumatobo. Izvi zvakateverwa nekurwiswa kwakaitazve nhengo dzeCCC nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF kuInsiza neZuro. Muzvare Mahere vanoti ZANU-PF yava kurova vanhu nekukonzera mhirizhonga nekuti haina vanoitevera, vachiti iri kuedza kumanikidza vanhu kuti vaite nhengo dzayo.
ACCC hasi kufara zvamuchose nemhirizhonga yakaitika kumatovo neZuro, yaitika kuInsiza nhasi nemhirizhonga yakaitika kuNyatsime mazuva mashoma apfuura. Sezvatinoziva tose, nzira inoshandiswa neZANU-PF nenhau yekuti haifarirwe nevanhu inzira yekumbunyikidza kana kuti kurova nekukuwadza vanhu, nokuti havasisina vanhu vanovasapota zviri pachena kana kuti zviri free and fair. Naizvozvo isusu seCCC tataura munyaya yemhirizhonga ngaipere kuita iko kuti tiite mafree and fair elections kana kuti sarudzo dzakajeka, sarudzo dzinowirirana nebumbiro redu remutemo.
Saka imi seCitizens Coalition for Change, pane zvamati maita here kana zvamuchaita pamusoro pekurohwa kwevatsigiri venyu kuri kuramba kuchiitika uku?
Parizvino takaisa nyaya yose mhirizhonga iri kuitika munyika yose, kubvira pane mhirizhonga yakaitika kumasvingo, kuchiredzi, kuchivi, kugokwe, kugokwe kabuyini, nzvimbo dzese dzakafambwa na President Nelson Chamisa. Takaisa nyaya idzodzo kuSADC. Parizvino takamira kuti SADC itaure pamusoro penyaya idzodzo, SADC itiudze kuti zvichafamba sei, nokuti SADC ine mirawo yainayo kuti nyaya dzesarudzo dzinofambiswa sei. Uye nyaya yemhirizhonga inyaya isingatenderwe pamagwaro esadhe kana kuti masadhe guidelines anogavhana nyaya dzemasarudzo. Saka naizvozvo takamirira kuti tizonzwa kune SADC kuti vachazvifambisa sei.
avo vange vari vakafano bata chigaro chemutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mushandi mukuru mune zvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari kupomera CCC mhosva yekukonzera mhirizhonga kumatobho vachiti bato ravo rakatora vanhu kuBulawayo vakanovhiringa musangano webato ravo. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoti richazivisa zvarinoda kuti vanenge vachida kuona gwaro revavhoti kana kuti voters roll vatevedzere, richiti rinoda kuchengetedza nekudzivirira kuti gwaro iri risakanganiswa. Mamwe masangano ane chekuita nezvesarudzo munyika akabudisa zvisina kururama mugwaro iri achiti ZEC haisi kufambisa nyaya yekunyoresa vavhoti zvakanaka. Mazuva mashoma apfuura, masangano ane chekuita nezvesarudzo akashora ZEC pamusoro pemafambisiro airi kuita chirongwa chekupa vanhu mukana wekutaura pfungwa dzavo maererano nekugamunurwa kwematunhu kana kuti delimitation. Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kuva zvichiitwa neZEC muchirongwa ichi. Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, Amai Ellen Dingani, vanoti sangano ravo harisi kufara nemashandiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission.
VZEC ivo vari kuti vava pachinhano chemaconsultations mumatunhu akasiyana-siyana maringe nenyaya yedelimitation. Isise Zimbabwe Election Support Network hatisi kunyatsofara nemafambisiro ari kuitwa mashoko panyaya yedelimitation, zvikuru sei mainvitations ari kunonoka kuuya anouya, but mazuva acho ekuti vanhu vagadzirira anenge ari mashoma-shoma. Uye zvakare kutudzo vanotimirira vanenge vari kumaprovince kana kuti kumadistricts kuti vagadzirirewo kunotimirira musangano iyoyo yatinenge takakokwawo isu sezvesini. Tiri kuona kunge zviri kutotinetsa nekuti vanhu vazhinji vanenge vane mabasa akasiyana-siyana vanenge vachiita, vanenge vachidawo nguva yekuti vakwanise kuwana kutora kana ingave off kana kuti kuitawo kuti basa ravo vamborisendeka vaende kunopinda mumamitingi vatenge takakokwa.
Saka sezvesini munodei kuZEC, munotii kwavari?
Dai zvaibvira takachikumbira kuti vatipewo maschedules avo emaconsultations in advance. Maschedules iwaya ovawo nemadates nekuti kupi zvenyu nguvai tokwanisawo kugadzirira kuti vanhu vedu vatinge tichida kutumawo kuti vanocontributawo kumaconsultations iwayo vaendewo vanocontributa, sezvo ari maconsultations ekutora zvinenge zvichibvawo kuvanhu kuti vazviisewo mubasa ravari kuita irori redelimitation nekuganurwa kwematunhu. Tinofunga kuti zvakare tatisuwirawo zvakare kuti ZEC iingenjewo mastakeholders pamalevels akasiyana. Maitiche dzatareceiva so far ndeyekumaprovinces, asi dai zvaiita ZEC yakwanisa kuingenjewo mastakeholders at national level, tingati CSOs vemedia even mapato chaiwo akasiyana-siyana vari kuda kuzokwikwidza mumaelections. Zvinenge zvakanaka kuti maconsultations iwaya aitwe malevels akasiyana, vanhu vachibvunzawo mubvunzo, vanhu vachida kunzwisisawo kuti chirongwa chiri kufamba sei, kuitira kuti vanhu vave neconfidence netrust yekuti chirongwa ichi chiri kuitwa zvakanaka uye mujekerere. Uye kana maelections oitwa kana kuti ripoti yabuda yedelimitation, vanhu vanenge vachiziva kuti aiwa vane zvavakaisawo pamaconsultations kana kuti vavakaingenjawo neZEC vanewo zvavakacontributawo kuprocess iyoyi, zvinenge zvakanaka. Saka ndozvatiroda kungotaura muchidimbo kuti dai zvaibvira ZEC irambe ichipa vanhu information, irambe ichingenja veruzhinji, irambe ichishandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti vanhu vanzwe shoko redelimitation uye vanhu vacontribute zviri meaningful mumaconsultations avanenge vachiita neveruzhinji.
Avo vange vari murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, Amai Ellen Dingani vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata Zimbabwe Electoral Commission kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muguta iri richiti vakuru veguta havasi kuita misangano nevagari sezvavanofanirwa kuita nguva nenguva. Mukuru wechitrust Muzvare Alice Kuvheya vakudza Studio 7 kuti vakuru veguta vari kuita madiro uye havasi kuda kuita misangano nevagari avo vanoti vane zvichemo zvizhinji zvavanoda kukurukura nevakuru veguta. Muzvare Kuvheya vanoti sangano ravo rasvika pakumanikidzwa kushandisa magweta kuti vakuru veguta iri vaite misangano nevagari.
Sevagari tiri kushungurudzika nemari dziri kubvisiswa vanhu vanotengesa pangadai pari pamugwagwa, pangadai pari pagedhi pechikoro, pasina chivakwa chakaiswa nekanzuru kana chimbuzi kana chi. Mari dzacho dzakawandisa dzinova 700 pazuva regarega. Zvinhu zviri kutishungurudza nekuti mari iri kudiwa iyi takambotaura nekanzuru tichikumbirisa kuti dai vavaka atinoti mavending stores pekutengesera pakadzikama pane mvura, pane zvimbuzi, pane mabhini, asi hapana chavakaita chavanogona kuzongouya vopwanya, chavanogona kuuya kuzotora mari dzevanhu. Zvinhu asi vatora mangwana vodzingwa, mangwana voitopinda vamwe vachitora vachidaro. Uye zvekare chimwe chekuti kuza chekuti mari hatisi kuziva kwairi kuenda, hatisi kuziva kuti mari iri kushandiswei, nekuti tikacherechedza vashandi chaivo havasi kubhadharwa, mabhini haasi kutakurwa, pekutengesera mavending stores acho haasi kuvakwa, masuweji tiri kurarama nemasuweji mudzimba, vane zvikwereti zvavainazvo kusitofara zvemvura hazisi kubhadharwa. Ndo zviri kutishungurudza sevagari.
Nyaya iyi zvairi kuramba ichienderera mberi, imimi sechitrust hamuna here magweta anogona kuti ataure kana kuti aende kumatare edzimhosva kunogadzirisa nyaya iyi? Chii chiri kutadzisa kuti chitrust ikurukure ite hurukuro nevari kutonga muchitungwiza?
Chandura kutaura ndechekuti chitrust pane mamwe meetings aisatombokokwa muguta rechitungwiza. Tinotoona mameseji ekunzi chitrust haisi kudiwa pameeting yemastakeholders. Saka kuti tigare nawo pasi tikanyora kana tsamba, takanyora, tinonyora tsamba dzakawandisa, asi chitungwiza municipality haipinduri. Saka isi tinozongomirira mazuva akatarwa, after 21 days ndopatine vhenda kuendawo kumagweta kuti vatibatsirewo. Ndo dambudziko ratinaro kuti chitungwiza municipality haichatodi kuona chitrust, nekuti tinotaura tinovaendesa kumatare edzimhosva kana vachikora mutemo, ndo zvavasiri kuda. Saka kuti tigare pasi takanyora matsamba haapindurwi, takatomirira kuti after mazuva akatarwa toendawo kumagweta edu tonoona kuti todii. Ndo dambudziko ratinaro, asi chatiri kungotsema ndechekuti vari kudzvinyirira vagari zvisingabviri. 700 RTGs pazuva iri kutorwa pasina chiripo, pasina zvakaitwa, pasina kana pekuti panotengesera pacho kana pakachena pampanenge pangopa mari pekuti munhu kuti awane kurarama aisa kana pagedhi pake onzi bhadhara 700 RTGs. Ndo dambudziko ratinaro. Dai chitungwiza municipality yatanga yagara nesu mastakeholders tobvumirana kuti zvii zvatingaite kuti tibatsirikane tese, munhu wese achibatsirikana. Uye iko zvino tane itatarisirana nenguva yekunaya, hatina pekuvavagara, havana pekutengesera, asi mari vanenge vachingodzida zuva rega rega. Ndo matambudziko atinawo.
Avo vange vari mukuru wechitrust Muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Vakafanobata chigaro chameya vechitungwiza vaKelvin Mutimbanyoka havapinduri mibvunzo yedu, vachiti vanoda kutanga vapiwa mvumo nevakuru vavo. Tabata mutezeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Jombo, vakati vachataura nesu nhasi sezvo vange vasiri muhofisi yavo kwemazuva. Vadzidzi vatanhatu vanoita zvidzidzo zverobotics vange vakamirira nyika kumakwikwi e2022 First Robotics Global Challenge ange achitwa kuGeneva, Switzerland, vanoti vari kufara nekutora mukombe wegoridhe mune chimwe chikamu chemakwikwi aya akapera nezuro. Makwikwi aya ange achipindwa nenyika dzinosvika zana nemakumi masere dzepasi rose. Mumwe wevadzidzi ava, Blessed Kushakuripo, anodzidza pachikoro cheprince Edward School muHarare, uyo ange achitungamira chikwata ichi pasi pomuraridzi wake vaCharles Matanga, anoti zvidzidzo zverobotics zvine mukana wekubudirira munyika kana zvikawana rutsigiro rwakakwana. Chikwata ichi chiri munzira kudzokera kumusha. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye navakushakuripo nezvenyaya iyi.
Matuka angari robotics, so it's more like my Olympics robotics and I struggle with Geneva, Switzerland, and about 180 countries were participating. So as soon as we participated and we managed to get gold.
Mangamuri vanavanga nivangwa ku Zimbabwe.
Angachiva ku Zimbabwe, we were 6 and tinemwe team iri ku Zimbabwe asina kwanisa kutravela, but we travela angari 6.
Saka ungati imi se team muri kunzwa sei parizvino? Chirongwa chenyu changa chiri chei chazoita kuti muwini?
Changa chiri che innovation. So pa innovation pane challenge yatakapiwa. Pane challenge yakatipa kuti tikwanise kuita decarbonize, capturing the carbon in the atmosphere. So taifana kugadzira a project yekuti inokwanisa kubvisa carbon in the atmosphere. So isusu pataka register ni idea yedu, we managed to be one of the finalists. So 10 teams were selected, 10 countries. Then after that, ndopataka zonzi tawina, tawana the gold medals.
Saka menduri, ino uya nei pamusoro pai?
Izozo manje, zvinyatsozi kana pane zvimwe zvinosupporta, but at the moment, ndo zvatangowana chete.
Ungati wewe, remangwana unoona rakamira sei pane vanhu vari kuita mastudies erobotics, ungakurudzira vamwe vana vakateerera kuti chii?
From mastudies erobotics, chandingangoudza ndechekuti the future is bright, ramangwana rakanaka zvikuru, asi panongoda kuwanikwa support chete. Pakawanikwa support yakanaka, tinoenda mberi zvizvo. Zvakanaka and vana vane maideas, vane pfungwa dzekukwanisa kuita zvinhu zvacho, pangodiwa support chete kuti zvinhu zvikwanise kuendeka.
Saka unoita fomani kuPrince Edward?
KuPrince Edward ndiri form 5 lower 6.
Makaenda kuGeneva kuRizi?
KuGeneva takasimuka musi wa10 and tokudzokera nhasi.
Saka muri kutarisira kuti muchatambirwa sei kuZimbabwe?
Hatisati tanyatsoziva zvedu, but tiriwe expect yedu kuti tichatambira zvakanaka, tichauya nemukombe.
Uyo ange ari Blessed Kushakuripo, anodzidza pachikoro cheprince Edward High School, achitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 ari munzira kudzokera kuZimbabwe. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday bato reZANU-PF rinoti kana vaSevya Kasukuwere vachiona sekuti vangakunda vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dzegore rinouya, vakasununguka kuuya kumusha kuzokwikwidza sezvo mabhodha akashama. Mashoko aya akataurwa nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi. MuHerald vaEmmerson Mnangagwa vanoti madzishe ndiwo achashanda nemhuri dzevakafa mukufukunyurwa nekuchengetwa patsva kwevakafa pakugura hundi, pachitevedzwa tsika dzemhuri. VaMnangagwa vanoti kuripwa kuchaitwa asi zvichatariswa mufi nemufi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
ZANU-PF muchiri kumboipiwa tambo naMwari. Munoziva kana Mwari vakupa tambo? Vanokupa tambo unoenda naye uko. Vanoti kana vozoidhonza 2023 ndichaona Mwari vakuikweva tambo iya, vachiikweva tambo iya, vachiikweva tambo iya, muchimutsuturisi netambo muchitadza kuibata.
Tinokwa sevashamara veStudio 7 nevateereri Ini ndai tuo mfunzo pa kupondo kuri tuo amiri paramende tibusia saka jino jukureva iri kuti munhu anochengetedzwa munyika ndi president chete maMP maminista vese havagonewo kuchengetedzwawo nehurumende zvaakungouya mabhinya achisvika achiponda vanhu vane zvigaro zvekumusorosoro kudai vachipondwa nemabhinya hurumende yakatarisa mapurisa akatarisa masoja akatarisa zvinenge zvichirevei mukati menyika yakasununguka izvozvi zvinomborevei maitiro akuitwa muzimbabwe soga kana kuinongedza tii nyika yangu so zvakutonyadzisa une dzimwe nyika takuita nga vanhu takazunga ira vanhu vanobva kuzimbabwe kuita nga vanhu vakazunga ira kana tichionekwa nevamwe mune dzimwe nyika zvakangooma asi musadaro so ndatenda hangu ndiri pano pasouth africa
zano inorwadza vanhu vanoroona vopedza voramba ndikanotafadzwa mugwadi izvi aiboira kumana munhu anonyatsoziva kuti zvavari kuita ndezvizvi akuuya pai ndio politiki dzacho iri dzindiwa dzakakosa kudai ii zanoinorwadza shuwa shuwa kudifenda zvakaora kudaro izvo asati daro vako mwana wandei mwari anoona tafadzwa mugwadi nemi mukuru Joseph Chuma muri muno munyika munonyatsoziva zviri kuitika munonyatsokuzviona avana cherumbiro vari kunze kwenyika vari nani avaona zvavari kuona vanongoshandiswawo zvavakangoendawo koshandiswa but imi muri kuona zviri kuitika muno zvamuri kuita muno mizvishuva muchiita zvakadaro izvozvo zvinobuda iri nayo kuma one day shuwa shuwa mwari achakutongai vanhu izvi zanoi takaiona kare takabvira naye kuhondo ichakupandukira ichiti muchaona kuti makandiwo asi mwari
makadiiko pastudio 7 makadiiko ndiri mugari wezimbabwe ndiri musouth africa murume unonzi mugwadi uyu musamupota muchimuisa apa paunotirwadzisa murume uyu nini ndiri kuona sekuti murwere wepfungwa regedzai kumuunza pamhepo
ini zvangu ndauyawo pano zita ndinoitwa Norman Takura ndinobva kwagutwa Chiwara ndangouyawo zvangu kuti nditaurewo pamusoro pezvemitemo yemuzimbabwe hapana mutemo uri kumboshandiswa nokuti mitemo yacho iri kushanda according kuti uri webato ripi ndine mubvunzo wokuti kosei nei nhasi uno vamhonzora vachitenderwa kuenda kundoona mamembers ECCC vana Job Skala nevamwe vekunyatsini vakasungwa asi ivo vachamisa president weCCC vanova ndo vane vanhu vakasungirwa mahara vasina mhosva vachirambidzwa kuenda mutemo rudzi ende zviri pachapter ipi uyezve mubvunzo wangu ndokuti ivo vamhonzora vari kumbodei vari kutsvaga mapolitical muscles kuti vagozonzi ivo ndo vakasimba uye sei nei mutemo uchivatendera ivo kuti vaende kunovaona but ivo vachamisa chavo vachirambidzwa kuenda mutemo rudzi iwoyo ndakuti ndibvunzewo ndizvizivi uye kana vazobuda vozodii voenda here kumdc ndozvavari kufungidzira manje regai ndikuudzei imi vana mhonzora kuti makarasika hakuna zvamuri kufunga kuti zvichaita kuti vasikala vachafunga kudzokera kumdc mungangogona kungomiramira zvenyu asi hapana kana chinobuda
asikaka sei pastudio 7 tiri kuona zano yatanga kukura hundiya yadzoka izvo kazvavari kuita izvi kumatobo ndo mavambo yekukura hundi vatotanga nyaya yavo yekuuraya vanhu handizivi kuti chavanoti vanoda kugadzisa nyaya yekukura hundi chiivo vachida vachingoenda mberi nekuponda vanhu kuridza pfuti vakanangisa kuvanhu ndiwo maitiro avo ivavo yekukura hundi saka hapana chitsva chatinotarisa kuti chingauya kubva kuzanopiwa kuponda ndo basa ravo
makadini makadini vashamarari vestudio 7 aiwa mukomana ngaapinde zvake ndiri totsigira tinotomutsigira tinotovhota asi kuvhota kwedu tinovhota tichitaura zvatiri kuona zvekuitika ana Job Skala sinzi vakapinda mutorongo tinongoziva kuti ZANUPF iri kurambidza kuti purezidendi wedu vaonane na Job Skala kana kuti mamajistrate vakakeptwa zvese zvakadai ngeizvozvo ZANUPF iri kuratidza masimba ekuexesaiza kuona kuti TCC ine masimba akaita sei kusungwa kwakaitwa ana Job Skala kuexesaiziwa masimba kuoneka kuti munoita sei kudenha kwakaita ZANUPF saka panoda kuratidzira zvakaomarara kana zvichizwi United Nations ine nzira dzekuti ikumbirwe ndidzo ngazvitotangwa izvezvi because kuchadeuka ropa rakawandisa stereji pasina kana even benefit. Ropa richade ukara kawandisa stereki. Zvitori nane ma United Nations ite yona inotuma peacekeepers vatogarira izvozvo. Kuti ruling party ZANU-PF hurumende yeZimbabwe yatadza igarire ma elections ma polling stations hazvibatsiri kuti vanhu va every ma elections vanhu vari kuurawa and tiri kuwina asi hapana nezvinoitwa patenge takuti taakuenda kumakoti koti yaya kupedza nguva kana pakurotaura nenyaya yekoti tatoziva kuti hakusina chabude watowina uyu munhu angapi saka handizivi ngatiite zviro zvino zvakarongeka vanhu vasaurawa United Nations ngaichipindira tapota vane masimba ekuona neUnited Nations ngavaite izvozvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica nezuro yakazarura nzvimbo padande mutande kana kuti website kuti vadzidzi vakaita zvikwereti kuhurumende kuti vabhadhare mari yechikoro vakwanise kunyorera kuhurumende vachikumbira kuti chikwereti chavo chiregererwe. Vachitaura kuvatori venhau nezuro Muvhuro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati kuregererwa kwezvikwereti izvi kuchabatsira vanhu vazhinji. Zvizvarwa zveAmerica zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vane zvikwereti izvi vanotarisirwa kuti vacharegererwa zvikwereti zvavo zvedzidzo. Kanobva kumuchakabvu Oliver Mutukudzi Bvuma. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rakamirira mhinduro kubva kuSouthern African Development Community pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa nebato reZANU-PF muvamusangano yaro. Sangano rinoongorora zvisarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network rinoti harisi kufara nemashandiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission. Vadzidzi veZimbabwe vanotora mukombe wegoridhe wezvedzidzo zverobotics kumakwikwi akaitirwa kuGeneva kuSwitzerland. tashika kumagumo echulongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwa